Vachitaura nhasi kumahofisi avo muHarare, mukuru weAmnesty International muZimbabwe, vaCousin Zilala, vati sangano ravo rinoshushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vakatongerwa rufu gore rapera zvichienzaniswa nevakatongerwa rufu muna 2013. VaZilala vati ongororo yakaitwa pasi rose inoratidza kuti vanhu vanosvika zviuru zviviri nemazana mana nemakumi matanhatu nevatanhatu vakatongerwa rufu gore rapera zvichienzaniswa nevanhu chiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevashanu vakatongerwa rufu muna 2013.
Saka Amnesty International takatarisa zvakaitika muna 2014 gore rakapera pasi rese kuti mutongo uyu wakanga wakamira sei. Saka ndomalonchero atachita ratiri kuita ripoti yanhasi. Saka zvinhu zvataratidza zviri kuratidzika ndezvekuti kuri kuwedzerwa kana kuti mhosva kana kuti mitongo inoichekuita nezvedeath sentence iri kuwanda pasi rese. Tikatarisa muna 2014 kwakaita vanhu vanosvika kuma 2466 vakatongerwa rufu pasi rose. But muna 2013 vanga vari 1925.
VaZilala vati huwandu hwevanhu vakatongerwa rufu hwakakwira nekuda kwevanhu vakaurayiwa panguva imwe chete munyika dzeEgypt neNigeria uko kuri kurwiswa nevari kupandukira dzihurumende. VaZilala vanoti kunyange hurumende dzichiti kutongera rufu kunodzivirira kuparwa kwemhosva dzakaita seugandanga nedzezvinodhaka, ongororo yakaitwa yakaratidza kuti kutongera rufu hakudzivise kuparwa kwemhosva.
Asi tinoona kuti kwira kwemutongo uyu kuri kuwanda nechikonzero chekuti hurumende dziri kuramba dzakaisa mutemo uyu vachiti ndiwo mutemo unobvisa mhosva dzakaita unoita kuti mhosva dzakaita seterrorism, mhosva dzakaita semaarmed conflicts atiri kuona akaita sana Boko Haram asaitika. Saka vanoti mutongo uyu wedeath penalty uchabatsira kurijusa. Asi ukatikacherekedza kuwanda kuri kuita vanhu vari kupuwa mutongo uyu kunoratidza kuti mutemo hausi kushanda, hausi kurijusa death penalty. Hausi kurijusa mhosva. Saka zvichidzokera izvo kuti hapana kana evidence pasi rose yakambobuda inorakidza kuti ko death penalty inoita kuti vanhu vasaita mhosva.
Gwaro raparurwa nhasi rinoratidza kuti Zimbabwe yakatongera vanhu gumi chete rufu mugore ra2014 kudarika America iyo yakauraya vanhu makumi matatu nevashanu vakanga vatongerwa rufu. Asi VaZilala vati kunyange hazvo vanhu vakawanda vakatongerwa rufu, vanhu vashoma ndivo vakaurayiwa. Zimbabwe iyo ine vanhu makumi mapfumbamwe nevashanu vakatongerwa rufu yakapedzisira kuuraya vakatongerwa rufu mugore ra2005. Dzimwe nyika dzine nhoroondo yekutongera vanhu rufu nekuvauraya dzinosanganisira America, China, Iran, Iraq pamwe neSaudi Arabia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Atachigoriwa.